Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chivabvu 5/2019 makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamira hurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Sangano revechidiki replatform for youth development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa padzigere kuchipangai kuchipinge. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naEvangelist Ivan Nyatanga veChurch ya Seventh Day Adventist. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamira hurumende panguva yehurumende yemubatanidzwa mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Vachinyora padande mutande reTwitter nhasi vaMnangagwa vati vano vakashanda pamwe chete zvisinei nekuti ndeve mapato api ezvematongerwo enyika uye rudzi rwupi kana kuti mutupo upi vanokwanisa kuvaka Zimbabwe ine runyararo nebudiriro. Nezuro mhuri yeZimbabwe yakawanda yakarangarira mabasa akaitwa navaTsvangirai apo zviuru zvevanhu zvakaungana kumusha kwavo kuBuhera. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reMDC uye vachitungamira sangano revarairidzi rePTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti mashoko avaMnangagwa akanaka chose asi chete kuti haateverwi nezviito.
Hongu mashoko akanaka zvikuru kwazvo ende mashoko atinoexpecta kuti mukuru muZimbabwe anga aitaura kudaro. Bati dambudziko rinonetsa vaMnangagwa ndokuti vakangofanana vaMugabe wekuti vanoindiketa kuti vari kutena right asi vachitena kuleft. Dai vaMnangagwa vachirevesa namashoko avo yavo ndio vakanzirwa tsitsi noruzhinji mhomho yeZimbabwe vadzingwa navaMugabe vana veZimbabwe vakamuka chibhenengene vakabatana namasoja vakamasha vachiti vaMugabe havachavadi. Taifunga kuti vaMnangagwa vaona izvozvo support yangaisinei nekuti ndeyepolitical party vaizoumba government of national unity kana government asi vaMugabe pavanga vabviswa navanhu odzo pakaita hapo ku vanhu vezvanhu kusanganiswa naivo vaMnangagwa vakatanga kuti chinhu chedu ndio vakakonesa kuti zvaidiwa navaTsvangirai zvinge zvichiitika. Saka uku kupembedza munhu akashayika.
Asiwo chii chiri kuitawo kuti ivo nevari muMDC vanelson chamisa vasaita nhaurirano tingati kusiyana here nokuti vachamisa havasi vaTsvangirai?
Handioni sokuti vaMnangagwa vanoda nhaurirano, handioni sokudaro, uye pamwe totozoona sokuti ivo vaMnangagwa vacho havana masimba kuzana. VaMugabe vanga vari munhu ari nani nokuti taiona kuti pane center of power yaibva pana vaMugabe ichiinda kumombo. Ndosaka vaMugabe vati vakataura nhasi uno mangwana chaiko vaona zvinhu zvichiitika muzasi. But iko zvino zvoita sokuti mune macenters kana macartels akawanda muzano okuti posopose vaMnangagwa vachina vatori nawo simba vanotonokumbirawo kumwe kunana vachiwenda nokumwe kumasoja. Saka tinoona sokudai vaMnangagwa varatidza kuti ndiwo mutungamiriri wenyika vatana vachamisa vagara pasi vese nokuti pamwe totoona vachinyomba vachamisa kuti nzoro haimirire mbwa dzinenge dzichikura inenge ichimbofamba ichiinda imwe muchimboukura muchimboukura saka vamunangagwa matauriro avo aya akanaka asi haasiwo avanogara vachitaura ende taifunga kuti dai vachinja vava nomuono uyu tione zvichiitika nokuengedza vachamisa vachienda mberi asi zvinoratidza sokuti kune mamwe masimba ari beyond vamunangagwa akasiyana nenguva yavamugabe yekuti vaiona kuti ndo vanotungamirira ZANUPF avo
avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarayiridzi reptuz dr takawafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 sangano revechidiki replatform for youth development rinoti rave kushanda nemagweta ezimbabwe lawyers for human rights mukuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dzigere kuchipangai kuchipinge idzo dzinonzi dzakapiwa mazuva manomwe ekuti dzinge dzatuta kubva panzvimbo iyi mutungamiri wesangano iri vaclarice madhuku vanoti mhuri idzi dzakatambira matsamba ekudzizivisa kuti dzinge dzabva munzvimbo iyi inove yemunyokowere panopera zuva ranhasi vachiti matsamba aya akabva kuhofisi yebazi rezveminda nekugariswa patsva kwevanhu vamadhuku vanoti mhuri idzi idzo dzagara panzvimbo iyi kubva muna 1992 hadzina kumbobvira dzaziviswa nezveurongwa uhwu uye vanotarisirawo kuti paifanange pakaita kuti vagarwe navo pasi vasati vapiwa matsamba aya sezvo vamwe vaine vana vave kutoda kuvhura zvikoro Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende pamusoro penyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku
nyaya iripo ndeyekuti vagari vemunharaunda iyi vari kunzi nzvimbo yavari kugara yanga iri gazeted kuti havasabvumidzi kugara munzvimbo iyoyo nekuti hurumende inoda kushandisa nzvimbo yacho iyoyo saka vanakapiwa mazuva 7 ekuti vabve panzvimbo pacho ivoo kutaa kuti musi wa5 vanenge vaakutonzi vabve saka sesangano replatform for youth development tagara tichingobatsirana nenharaunda idzi mukuitawo kuti vazive kodzero dzavo chinoratidza kuti ikodzero dzenharaunda idzi dzinenge dzachyorwa isu patakachitaura navo tiri kuona kuti nguva yatasvika ine ndeye kuti musi wetuesday zvikoro zvinenge zvaakuvhurwa asi vehurumende havana kunge vambotaura nemhuri idzi kuti vavaudze kuti nzvimbo yaari kugara haikodzeri kunge ichigarwa ndo chii chekutanga ndakuti akupai 7 days kwatiri tikuona kuti havana kunge vakamboita yatinonzi free prior informed consent kuudzwawo pasiri nemukana kana hurumende ichiuya ichiti hamukodzeri kugara vaifanira kunge pane pavari kunzi ndo pavari kuenda saka tiri kuona kuti hapana pari kupihwa yatingati alternative place saka tinotishamisika kuti hurumende bazi rehurumende ringabvisire chivanhu risina pavari kuenda pamwe
vagari havanga vane nguva yakadii vari panzvimbo iyoyi
tinyangoti mugore ra1992 nzvimbo yacho iyoyo yanga ichimboshandiswa neveada nemasettler farmers saka pane zvanga zvichingoitika zvakaita zvechivanhu zvanga zvichiasaka vamunyokoere ndo vakadaidzwa nada kuti vabatsire kugadza ari munhu aita sekuti anosvikirwa vakabva vapihwa nzvimbo iyoyo vaine dhirika ravo revanhu 38 saka kubvira 1992 mhuri dzavo dzanga dzaramba dzichienderera mberi nekuti vakatopihwa zvepamutemo nebazi rehurumende tingati district administrator saka kwatiri isusu inzvimbo yaranga yachigara zviri pamutemo tichienderera mberi tingata zvere mugore ra2000 vasakabuya vanove vanga varize deputy minister hurumende yezimbabwe vakabupirwa zvedambudziko yetu vanga vambonzi nzvimbo yenyaya inga kumira zvakanaka vakavapa zvematsamba kuti aiwa gava izvenyu saka tirikuona kana vaakudzingava yeti pashura pane zvakaitika zvaisanganisira bazi rehurumende kuti nzvimbo yari kugara iyi ngavaramba zvava vachigara ndopatinoona sekuti hakusi kuremekedza tinoa sekuti isu tinenge taakukumbirwa kuti tiratidzewo utungamiriri tiratidzewo kuti tinoziva kodzero ndopatazokumbira vekuzimbabwe lawyers for human rights saka pane zvino tingati aiwa inyaya yaamaoko emagweta tine chokwadi kuti kodzero dzevagari vekumunyokowere isavafamba zvakanaka
avanga vari mutungamiri wesangano revechidiki replatform for youth development vaclarice madhuku vari parunare kuchipinge nestudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kunyanga hazvo zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rino, nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu kuvarairidzi, vamwe vavo havasi kuzokwanisa kunge vachidzokera kumabasa nenguva sezvo vasina kana mari dzekufambisa. Vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora mazana mashanu emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kunge dzichirarama. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunologa in, asi basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, asi tokuvakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikapo vasava nebasa ravanoita kusvikira hurumende yapedzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited states dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa imusinganoshanda?
Kudzokera kubasa tirikuenda nenyaya yekuti hurumende yaenda kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivasimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekususpenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa, asi kana vatisingabhadharwe mari kudai hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu hapana munhu angambokwanisa kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri panhu vanhanzombe panguva yati kutangira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita mareji apa kurarama kwedu kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri mhuri yevana vatatu.
Imari yamuri kutarisira kuti munge muchipiwa iyoyi iri mari yemaus dollars?
Isi tinongo kuti mari yataisitambira kusati kwane crisis yecurrency, pataitambira naavarage ye500 US. Tikambotanga kuwana iyoyo oro equivalent pamaket, vanhu vanombodya, vanhu vanomborarama. Tisingati inokwana, asi kuti tikungoti ndozvingangoitawo kuti munhu waticha ararame ari semunhu.
Pane urongwa here hwekuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matanho ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro?
Takanyora magwaro akawanda paholiday pano tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekukwira kwemapurisi, asi pavasati vatidana kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na5 PM, musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwisi vekuPalestine vakanda mazana ezvombo kubva kuGaza Strip kupinda muIsrael, zvaita kuti Israel idzoserewo nekurwisa Gaza yose nemuchadenga. vanhu vangangosvika vasere vemupalestine nevatatu vemuisrael vaurayiwa mukurwisana uku. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo nhasi vati mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro vari kungotonga kwenguva ino chete, kunyange hazvo paine kukundikana kwekuda kuvapidigura kwakaitika svondo rapera kwaitungamirwa nemutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido. Iye zvinotomboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine umwe wevechidiki anoita basa rekuseketsa vanhu padande mutande apo. Murume uyu ane imwewo nyambo yaakabva kuburisa apo akatora nziyo yaWinky D yanetsa zvikuru paachinja malyrics aWinky bvaisa ake. Apo anga achitsanangura zvakaitika apo pakabviswa vaMugabe pachigaro muna 2017, asi zvekare achitsanangura zvakaitika nemaondero ake. Nhasi muchirongwa tina Taffy the Man. Tisati taenda kuna Taffy, regai timbokupai kanzwisa kenyambo yakaitwa na Taffy the Man.
Aro, general, ininda chena na zingwa. Mkachu na mtoro, mkato peka mapeti inini. Ganda, ngoti prane iwa waneni. Ok, rap, do it. Ngoti chota na pori yoni na hita. Akachibata anga kitete inge unomziwa bobo wargu kwaza uyu anotemba ni ami nyuze kuti ami yacho natunga miwa nani nyo zuturi saka usaita wari yonchi zingu ya jini
anzi general ininda chema. Taffy, Taffy, Zuru Fambere, welcome, mnechirongwa chedum.
Thank you.
Jimmy Kamanetsa, zvikuru sapadandia mtandapo, nyambo dzenyu, maskitsenyu, anetsa. Chimboti udzaiwo kuti chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuita basa rekusekesa vanhu padande mutandapo?
Ndanganitina kunge ndakazviplana, handingati chinjenda chakagara chiri mufungwa kuti one day ndauzotanga kuita zvemakomedi. Zvangoitikawo.
Zviri kukudyisa imarere izvi?
Starting to now, takatanga angori majokes like I say tingonakirwa until that was to realize that you can actually do something about it. So now I'm starting to make promotions for my company product Ivani.
Ngatimbokurukura pamusoro penyambo dzenyu maskits enyu ayo anetsa zvikurusa. Takakunzwai muchimba muchiti avarongotonga hapana chinotongeka. Apo muri kurukura nezvani apo?
Obviously,
hapana chiri kutongeka.
Vari kutitonga, vachatongeka, vari kutirika, vacharikika, vari kutibata, vachabatika, ikonomi yacho inenge nerichim chenja chenja, vachatongeka, vari kutirika, vacharikika, vari kutibata, vachabatika, ikonomi iri kupfiripa, iri kuataka mfunge kudzara tsimbo, matimba anoneka zvigadza mambo. Ponda dopunga kutuk tonga nyambo.
Aiwa mkuma chapisa shuka kumakumwe chirongo chedu cha nasi. Tipeo mazo enyo kupetisira.
Mazo wange kupetisira nde kunewe chibichi vese zikuru se Barugu Zimbabwe. Kutivedwe mutagarire maoko internet. Yeah, is a way of thought you can make something of yourself. Kuneva angada kuzauta wanga wana kupi ma video and tunoita wenda pa Facebook wango nyora kuti zimba.com zimba.com unoto nduwana ikapu ma video zangu numaona wano pa Instagram wango nyora kuti the man Taffy unonduwana wano pa YouTube wango nyora kuti Taffy the man unonduwana
aiwa mkoma Taffy the man tinote la shukuru nukupinda mchirongwa chidu chana
nama itabasa thank you very much
Mburiye Zimbabwe tashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Ngatisangane pa dande mtande apo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana paine dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate pa chirongwa chedu chewe chidiki munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.
Aiwa tunotenda zvikuru BIG Mike nechirongwa chake chevechidiki iyo zvinotochienda kuna Tanono Kawande achitipa chimwe chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munotipa simba.
Manero akanaka vateereri ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Varipo vamwe venyu vakanyorera tsamba kuno vachikumbira kuti vanoda kunzwa kubva kumufundisi weSeventh Day Adventist achitsanangura pamusoro pebhuku rezvakazarurwa. Nhasi tina evangelist Ivan Nyatanga weSeventh Day Adventist Church vandataura navo vari muHarare. Ndangotanga nekuvabvunza kuti bhuku iri rinorevei.
Bhuku rezvakazarurwa ndoratowana kupedzisira kweNew Testament. Chinangwa charo kana kuti purpose yebhuku iri pana zvakazarurwa chapter 1:1-3 inoti zvakazarurwa zvaJesu zvakapuwa naMwari kuratidza varanda vake izvi zvinofanira kuitika nekukasika. Saka ibhuku ratakapiwa kuti tiziviswe zviprofita zvaMwari zvinotora nzvimbo kutanga kuguma kwenyika kusati kwasvika kana kuuya kwaJesu kusati kwasvika. Saka rinotiyambira tigare takachenjera kuti Jesu anouyazve nemaevents kana zviitiko zvinofanira kuitika zvinoratidza kuti kuya kwake kwapedyo. Ndochinangwa chebhuku iri.
Sei vanhu vachiti bhuku iri rinogozha kunzwisisa?
Mbudzo wenyu wakanaka Wahwande. Bhuku razvakazarurwa harina kumbogozha kunzwisisa nekuti zvanzi zvemweya zvinodudzirwa nemweya wani waMwari. Tinofanira kutanga tanamata tokumbira Mwari kuti atidzidzise dudziro yemagwaro aka efemera nemweya wake. Ndoda kukupindura ine vhesi iri pana chapter 3 verse 3 chapter 1 yandataura inoti izvo vakakomborerwa vanorava nekuchengetedza zvakanyorwa mubhuku yekuprofita uku handiti nevanonzwa. Saka pane tori nechikomborero chekuti bhuku iroro tirirave tirinzwisise. Saka harina kumbooma kana mweya waMwari uripo.
Mukushanda kwenyu munoona sekuti vanhu vanorinzwisisa here?
Handingati vanhu vese vari kurinzwisisa asi especially kune vanoriparidza vazhinji vari kusinyenyeredza bhuku iri. Vanhu varanda vaMwari vafanira kuti vataure zvinhu izvi hanzi vakakomborwa vanorava ka kwete vanounzwa. Saka vadudziri veshoko raMwari vamwe vacho vari kusiyirira nekusiya bhuku. Saka vada kunzwa vaya vakunzwa zvimwe zvisiri zvebhuku iri. Saka generally tingati hakuna kuziva pakanyaya pamusoro webhuku iri asi kuziva kuripo. Ndinonga kuti isu vaparidzi vazhinji tinee tichiita kuti maybe titorere vamwe vanhu kati vari redi kunzwa shoko raMwari and we deprive them of the understanding.
Asi zvakazarurwa rinoda serakasiyana nemamwe mabhuku mubhaibheri.
Right, Wahwande, ndoda kutaura shoko raMwari rinonaka rinozipa. Kana mweya waMwari ari kutungamirira munhu achizvinipisa pamberi paMwari achikumbira hanzi tofanira kuclaima mapromise aMwari hanzi vakakomborerwa vanorava bhuku iri nekuchengetedza pamwoyo pavo zvakanyorwa imomo. Handiti pandinobata bhuku rakazarurwa ndoti Mwari makati vakakomborwa vanorava ndakurava nditungamirire ndini vitise saka bhuku irori rikaiti kubva kuna Genesis mabhuku ese anosamarairwa kuputirwa muna zvakazarurwa arimo ese zvekuti ana Genesis Exodus kwese zviri muna zvakazarurwa saka itikati isamari inopendera zvese zviri mubhaibhuri
ko mhuka dzatisina kumboona kana kunzwa nezvadzo dzinomiriririrei
tikaenda pana zvakazarurwa chapter 1 paibhuri kepo sebhuku chinangwa chebhuku anzi zvakazarurwa zvajesu zvaakapuwa namwari kuratidza varanda vake adii zvinofanira kuitika nekukasika rechirungu robva rati and he signified it and gave it to the angel kuti ape kuna John anga ari pachitsuwa chepatmos saka izvi rekuti signify roda kuti bhuku razvakazarurwa ibhuku remadimikira anodudzirwawo futi nechii neshoko ramwari. For example, pari kunzi bhaibheri ndakaona chikara kana mhuka handiitika idimikira iyi saka rinokinurwawo nemamwe mascripta ari mubhaibheri bhuku razvakazarurwa rinokinurwa nebhuku radhaniel Daniel chapter 7 verse 23 inoti mhuka ina dzavaona idzo ndo madzimambo kana ushe huchamuka panyika saka pachirungu ndo inonzi decoding madimikira ari kuna zvakazarurwa anokinurwa nezvakanyorwa kuna Daniel.
Sei vafundisi vasingawanzi kushandisa zvakazarurwa mumharidzo dzavo?
Nekuti zvokwadi irimo haifarirwe nevamwe vari kuparidza evhangeri nekuti inofumura chitema chiri kuitika mumakereke even muvafundisi nemupasi saka mazuva ano ekuraura vhangeri riri popula rinofadza vanhu ukatara zvinhu zvinofadza vanhu unoita popula wakaita zvitavafadzi unogona kumukirwa vazhinji vauchengetedza mabasa avo nekuti wakataura chokwadi chiri muna zvakazarurwa zvinovakostawo mabasa nezvimwe zvakadaro.
Nemashoko iwayo abva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church avo vandataura navo vari kuHarare ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande westudio 7 nechirongwa chake tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Mitambo yekazolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yabuda yakadai izvi: Dynamos 1, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 0, Chicken Inn 2, Chapungu 2, Mushowani Stars 1, Highlanders 0, Wange 0, Kuchitwa Caps United 1, Harare City 0.
Moyo wekubereka chinowaniremera chinonipaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera chinonipaya pahana pandinotarisa vana taisizimwe ichatikandirozi ichatimurangozi I want a paper boy. Take out the candy. Take out the moon and gold. Take out the one in the I want a paper boy. Not a nerera. Was a kid in the pamba mama era. Not a catera. Not a kakunanga pano era. Chinyama saramba, mwaya tunga mirava na zolo bamba. Kandama kwa tipo hoshanda, lasu nungure muuranda. Uwana mutiza muka, sande musangu anda kuna kumiri kufa. Kumira musango here, tenge mazina musha. Sari zimwe, ichasi kakiro.
Sejongo edu ya pera, rikaiti mbotarisa msuri na udzanase. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamirawo muhurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Sangano rePlatform for Youth Development rinoti rava kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa padzigere kuchipangai kuchipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokone kane mufaro ndini jonga kande mire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VO.